A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 7th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we are looking at preparations for next year's general elections and what political parties are doing ahead of the 2023 harmonized elections. Nasi muchirongwa tiri kutarisa gadziriro dzesarudzo dzichaitwa gore rinouya apo vanhu vachapiwa mukana wekusarudza mutungamiri wenyika wavanoda nhengo dzeparamende nemakanzura pamwe nesarudzo dzameya. Today, the ruling ZANU-PF party amended its Central Committee elections candidate list to accommodate some members who had been disqualified and those who did not meet the criteria, like Finance Minister Ntuli Ncube, Industry Minister Sekai Nzenza, and former Cabinet Minister Obadiah Moyo. Yesterday, the party's president, Emmerson Mnangagwa, told the Politburo meeting that the vote buying will not be tolerated. Let's hear more from a report by Studio 7's Godwin Mangujga on what took place in Harare today.
Zimbabwe, ita musangano wakatora mazuva maviri uchitora mahours anofika anotopfuura 7 to 8 hours tichitarisirana nenyaya ye Congress va president vacho vemusangano vachisenza kubvira rungwana ngwana kusvika ridoke kusvika pakati peusiku kuti nyaya dze Congress dzinyatsofamba mushe kuti nyaya dze elections anyatsofamba mushe. Nezuro takagara pasi tichienda nemazita akabva kuma PCC uko kunonzi kumusangano yekuma province kunosarudzwa nengo dze Central Committee. Ndinoda kuudzai kuti takafara zvacho sekuti pfungwa dzema provincial maonero avakaita paruzhinji ndo zvakatevedzerwa nesangano guru Report Bureau, rinomirira Central, rinomirira Congress ne Central Committee, kana kuchike kusina Congress. Saka musangano wakafamba zvakanaka. Tine kariro yekuti nhasi komisa wedu ari kupedza kuendesa mazita nemaballot box nemaballots kuma provinces akasiyana siyana. Zvekare maelections edu achafamba zvakanaka. Vakuru vemusangano vanobva kune dzimwe maprovinsi vatanga kutumirwa kuti vaende ikoko kunoona kuti zvinhu zvese zvafamba nemazvo. Musangano wedu hausi wemhirizhonga, musangano wedu ndewekuwirirana, musangano wedu ndewedhemokrasi yatakarwira muhondo. Ndo zvichaitika pamaelections amangwana, hatisi kuboo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Congress yedu ine timu yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vapunduke, zvekare pasina anosiyiwa, zvekare pasina nzvimbo inosiyiwa. Ndo timu, ndo donzo riri kuburiswa, chinangwa chiri kuburiswa paCongress yedu yatiri kuita chatiri kuda iri kuuya mumasvondo ari kuteera. Iri dare reCentral Committee riri kusarudzwa ndo rekupedzesera pane madare akanodiwa akasiyana-siyana kubvira kuyouth, women nekumain. Zvino taane Veterans League. Now taane leadership yeCentral Committee inobva kumawings esaiwaya kune mapato esandataura yemusangano. Saka takabatana zvachose kuti tione kuti Congress yafamba zvakanaka.
That there was Studio 7 reporter Godwin Mangujga speaking to ZANU-PF spokesperson Chris Muchangwa. Meanwhile, the caretaker leader of the opposition Citizens Coalition for Change, Nelson Chamisa, is calling for electoral reforms and peace ahead of the elections next year.
As in Zumba Maramba Fungwe, just a couple of weeks ago, the stories, gory stories I got, the narrations of citizens in Uzumba, you would not imagine that we are in a free Zimbabwe. They have not known independence. They have not tested independence. They have not known the meaning of the right to choose, because choices are made on their behalf. And the right to choose attracts death or vandalism or destruction of property. That tells you that we have destroyed the very foundation of the liberation struggle, its ideals and principles. And that is the platform we stand on. As I stand together with other change champions within the change champion movement, we are pushing for the restoration of that special social contract, that new consensus between the citizens and those who govern.
The cabinet this week amended proposed electoral reforms amendment bill, which include the setting of a time frame for parliamentary and council to withdraw incorporation of a 30% woman and youth quota and the use of passports and national identity cards as the only form of identity when voting in elections. Studio 7's Gibbs Dube speaks to Joseph Chuma of ZANU-PF and Fortune Kosibati Mlalazi, an independent political commentator on the issue.
Every time she was by the end of the day,
Yes, yakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ngiyamuzwa uthuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama kodwa ke inkinga esilayo ngalokho kwenziwa nguhulumende ukuthi alubana silwisana lakho efana abana silwisana lakho silazo izinto eziqakathekileyo okumele ingabe siyazenza singafiki kulezi ezimayina
golibhizo lapha ke ubaba Mlalazi uthi hayi uhulumende lapho udlala ngengqondo zabantu
umntu Mlalazi hayi angimsoli laye ukhuluma lapha amekhona but njengoba ngitshilo mina akulokunye ongabe kuqathe udlula okunye konke kuqakathekile kumele kulungisiswe nxa kuthe kwalungisiswa lokho sokulungisisiwe asitshayele izandla sesikwazi ukuthi hayi kushina sokulandela okunye kuzalandelana kulandelana kuze kuphele ngoba phela ayisiko ukuthi singakubamba konke ka-one case ukuqedi akwenzakali khonokwana ngakho angiboni bona kukhona yini ubana sibe sikhala ngako loku sefikeka ubana sivume kona osokulungisiwe sikubongele bese simelela-ke ubana okulandelayo nakunjani kuzabanjwa so konke lokwane vidayi kona voti izabuya ngesikhathi esifanele kuzalungisiswa ngendlela efaneleyo anjengokubona nje ukuthi kate sikupasanctini ithwele nzima sikwazi ubana sibambe ngabe sike ngabe kuba nzima kona kubana sikubambisise kuhle.
Yes, siyakuzwa kolide baba Mlalazi, vele abantu bafunani, bafuna ukuthi uguqulwe.
Uyabona singakhangela i-diaspora vote. Abantu abakudiaspora yibo ababambe umnotho uma ngithi umnotho yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile imuli eziningi zisurvive nge-diaspora usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes so sine more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana kwe-emphasize kwe-Electoral Act yindaba yemedia, especially public media, yindaba ye-behavior nje yama-agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngitsho lezeki iyasolisa uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So yinto kufanele ngabe ziyalungiswa lezi sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate-a ekhethweni ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le-election eba-disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu.
That day was Studio 7's Gibbs Dube speaking to Joseph Chuma of ZANU-PF and Fortune Skolibati Mlalazi, an independent political commentator. And for perspective on these issues, we are now joined by our Skype guest, Tawanda Jokora from the Citizens Coalition for Change. And I also understand we have Mr. Masimba Mabaza of ZANU-PF. But I will start with Mr. Jokora. Good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, marvelous. Good evening, Zimbabwe.
Mr. Jokora, can you just tell us how prepared is your party, the Citizens Coalition for Change, for next year's general elections? We heard President Emmerson Mnangagwa yesterday saying that they will not tolerate vote buying during the election campaign. But what we see on the ground sometimes looks different. What's your view?
Our party is very ready. The people of Zimbabwe are ready. The citizens are ready. The leadership is ready. And you can see the readiness of the party on what is going on the ground, the mood on the ground. You have seen President Chamisa going the length and breadth of Zimbabwe, talking to people, meeting citizens, meeting key leaders in rural areas. As you can see, now we have intensified our campaign in the rural areas where ZANU-PF says that it's dominating. But you can see that that's all a fallacy, because people in the rural areas know their leaders and they've been following President Chamisa. You've seen the number of people that have turned out on his rallies. And there are also leaders besides President Chamisa that are working everywhere in the rural areas in Zimbabwe. So we are ready for the elections. What we are not ready for is what ZANU-PF is doing. The games that ZANU-PF is playing, like now they are saying there shouldn't be any vote buying. Triple C cannot vote buy. We don't have the capacity to vote buy. We don't even have the resources to buy people. We don't need to buy people. People just come to Triple C because of our policies, because of the A leadership that we have. We can never go to the people and propose anything in terms of money. That's what ZANU-PF has been doing. That's ZANU-PF's DNA. They buy people, they vote buy, they also transport people or give people money to attend rallies. Mm-hmm. People that is attending President Chamisa's rallies, they go there on foot. We don't bus them. We don't have the resources to do any form of vote buy.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. Tomboenda kunava Masimba Mabaza vebato reZANU-PF. Muri kunzwa zviri kutaurwa navaJokora veCitizens Coalition for Change. Vari kuti nyaya yakataurwa navaMnangagwa nezuro yekuti vanhu vasatenge mavhoti. Ivo sebato reCCC havatorina mari yekutenga mavhoti, asi imi veZANU-PF ndimi pamwe mungazowanikwa muchitenga mavhoti. Mungati chii?
Chekutanga ndechekuti bato reCCC rindo rine dambudziko pachezvaro. Havanzwisisi zvavari kuita, kwavari kuenda nekwavari kubva. In other words, ndikabvunza vaJokora nhasi kuti on what basis is Chamisa the president of CCC? On what basis is Fadzai Mahere the spokesperson? And what basis is Wende not the Secretary General? And what basis is Biti not the vice president? Why am I saying this? Bato risina kurongeka rinoda kungorarama nekubhundutsira nekutyizira vanhu. Chamisa is taking himself like mufundisi, nokuti chandataura hachirambidzwi. Havana chinovadzora, havana constitution, havana chinovabatsira. Saka kana zvinhu musatenge mavhoti, ZANU-PF is being transparent. It's showing its transparency, its democracy. It's following the constitution of ZANU-PF, which will feed us into the constitution of Zimbabwe. Saka vaMnangagwa the president wedu pavakataura kuti taakuenda kuma elections, the president don't mix the two. Tiri kuita ma elections ari kutanga mangwana, a members of the central committee. Tiri kuita in terms of the constitution of ZANU-PF, which allows us to do that. And those elections are kunzi we don't want vote buying for our own elections. It means kana tisingatenge ma vote pa elections dzedu, tine kodzero yeku participate pama elections enyika, sarudzo dzenyika, because hatina kubvira tatenga. Kune vari kungosimuka vongoti uyai kuti votere tiugadzira maelections. How are you prepared? People see, from zvinotaurwa navachamisa, inongori nevabati vezvigaro vaviri vekutanga kwadzai mahere spokesperson navatarisa vari two vamwe vese vatarisa vakati hakuna vamwe vese varingori masoldiers for change except the president and the spokesperson ndopanoona kuti kana mukasatenga mavhoti septera vadzokora navana mari mari havana nekuti mari yese inachamisa havatoziva kuti mari yacho inoshandiswa sei havana secretary general havana treasurer havangatauri nenyaya yemari chamisa ndianenge achitenga oga nekutuma vamwe vacho vanenge vatuma ivavo saka inother words kana tisatenge vanhu kuti varivhotere zanupf is preparing its own elections which starts tomorrow for the central committee after that we are then going to launch after the congress inozotera in 2 weeks time we are then going to launch our candidate who is going to be president Emerson Mnangagwa musati machitamburira parutivi ndipedzise ndichiti vamunangagwa youth league yezanupf yakaendosavo vamunangagwa kuti ndo vachavabhiza redu vachamhanya nesu pamaelection womans league ikaita the same and mavoveterans akaungana vakati vamunangagwa chasara ruzhinji rwese rwemusangano pacongress ini mubvunzo wangu wandichabvunza vadzokora ndeyekuti on what basis is Chamisa standing as a representative of Tribal C when there's no constitution?
Let's stop right there, Mr. Mavaza. We will definitely come back to you. We just need to take a short break. Then we'll come back and give Mr. Jokora of the CCC a chance to also rebut. And now let's take a short break. Don't go away and we'll be right back.
Gwirikwiti kana kuti measles chirwere chinotapuriranwa chomuchipfuwa chinokonzereswa neutachiwana wemeasles virus. Utachiwana wegwirikwiti hunoparadzirwa nemhepo kuburikidza nekuhetsurirwa kana kuti kutaura uri pedyo nemunhu ane gwirikwiti. Vari panjodzi huru vanosanganisira madzimai akazvitakura uye vana vane makore ari pasi pemashanu. Zvitaridzo zvinosanganisira kupisa mwiri zvakanyanya, tumapundu twakatsvuka tunobuda pahuma twozopararira nemwiri wese, achikosoro kaomarara, dziwa, maziso anochururuka mvura ari matsvuku uye manyoka. Kana gwirikwiti rapfuriridza, rinogona kukonzeresa chirwere chenzeve, kuzvimba kweurozvi zvokonzeresa kurutsa uye kuvhunduka vhunduka, mabayo, manyoka uye chikosoro chakanyanya. Kana maona zviratidzo izvi, endesai mwana kuchipatara nekukasika. Mashoko aya mavaunzirwa necommunity working group on health in partnership with Ministry of Health and Childcare, World Health Organization and UNICEF.
For those that have just joined us, please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. And we're also live on YouTube on VOA Zimbabwe. Now we're going to go back and give Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change a chance to rebut what Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF was saying. Vajokora, enderai mberi tinzwe.
Koiti tidzei ZANU-PF kuda kuya kuzobvisa mwana weTriple C madziwa. Chiri kuvaneta chii kumusangano wedu? Isu tine musangano wedu, ivo vane musangano wavo, ngavasiyane nezviri kuitika kuTriple C. Tiri kuvaziva ana Mavaza, ndomasiya iwo wacho, nevamwe vavo varimo muZANU-PF imomo, vanga vajaira kuya nemabhegi emari, vachipa vanhu vavanenge vachiziva kuti vari kutungamirira vari pazvigaro muTriple C. Zvino iko zvino, vanyangira yaona, isitakati isi hatisisina izvozvo, hatichaita zvezvichi zvezvigaro, takuita zveugaro hwevanhu. Musangano wedu uri kufambira mberi wakadaro, vanhu vanoziva maleaders avo, vanhu vanoziva vatungamiriri avo, vanotaura kuti Triple C haina vatungamiri. Makamboona musangano usina vatungamiri uchihwina maelections mamwinira ari kuita Triple C. Takazvambaradza ZANU-PF kukariba uko kwaifamba ana Chiyangwa nana ziyambi, vachipa vanhu masweets kuti vavavhotere inonzi vote buying inonyadzisa inosvodesa. Tiri kuhwina sei, takahwina sei kubulilima, takahwina sei kwamutasa. Kwese kwatiri kuita maelections sarudzo, tiri kungozvambaradza ZANU-PF.
Mr. Jokora, if I may just hold you there, we have a live caller on the line. Let's just hear from the caller, then we'll come back to you. Hello, caller Makadi.
Hello.
Hey, Makadi, tiri kutaura nani, muri kupi?
Ndiri kwaMatanda muzana namo, ndiri kuJohannesburg.
Aiwa, tinotenda, tipeiwo pfungwa dzedu nenyaya iri mudandaro iyi.
Alright, alright. Ngai malekezi ari kuya 2023 handi. Maonero angu ini ndekuti dai vanhu taregedza kunyaya, kunyaya vari kuda kuye change, vada change sesu da change. We are here in South Africa, not that we are eager to stay in South Africa, no. Kirimino mwenye kutuma mwiri ya geta wa musha kuedu, kwa wana chiza pa musha, kwa wana zepane zidoga gulifu.
Mm-hmm.
Pa musha ipapo kutupa zariki.
Ende mune mkana mkoma wakufunza mfunzo, kuna hawa jokora vee Citizens Coalition for Change, kana wama simba mabaza vee, sano PF wava wapindula muripota, writings.
So far, I'm not going to do that. I'm 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 going to do that.
Aiwa tinotenda mukoma muve nezuva rakanaka. Regaiti dzokere zvakare kuvanyarikani vedu. Also, we want to welcome all those that are streaming on our platforms, VOA. Sean, I see there are a lot of people that are commenting. Amos Mwanza is commenting, Laxon Ziso. Tetemuri say, I'm at Chikowero Mid, Zambezi in Zimbabwe. Turukona panahlo, ko patriot. Regaiti ende kuna Dr. Mavaza Tinzwe. Dr. Mavaza, tisata dzokera kuna vajokora. Mongo tipa mchidimbu, zvirikuta orwa nekola izvanzi aiwa vanhu ngavasanyanya kutarisa zvamuri kuita kubato renyu iri rezano PF ngavatarisire kunyonyoresa kuvhota nekuzovhota taurainzi
chekutanga mutaura anga kutaura dai vakanzwisisa kuti kana muchigadzirira kuvhota munofanira kunge mune gwara remavhotero zvino mungavhotera sei vanhu imi muri mugwara ivo vasina gwara rekuvhoterwa tandikura ndikuti havana constitution havana mutemo unova umbiridza havana mutemo unovadzora havana chinoratidza kuti ndiani anofanira kuvhoterwa asvika sei pakuvhoterwa ipapo vari kukudzai kuti vachamirira shanduko asi havasi kuda kubatsirwa neshanduko yemutemo vanokudzai kuti vachamirira rule of law asi havadi kutevedzera the constitutional law iri pachena ndivokuti anzi tikuita chiwande wande makore ano haachaitwa chiwande wande madzimambo hakuchina kwangosara mambo kuno mambo charisi asi hakuna mambo charisi vacho havatotongi zvine mutsindo wandotongerwa naprime minister. Prime minister anotonga nekuti kune mutemo unozivikanwa kuti anotsarudzwa rini gore ripi nani. Triple C havana mutengo iwoyo vanongori nevanhu vaviri vachange vanhu vari mutsangano vari muchurch chamuisa akuita kunge pastor and the pastor's wife akuita kunge ndo the spokesperson or ndo the wife nobody knows because ndorega vanhu two vane mapositions ari announced. Saka tiri kuti kana tavoda kugadzira kunovhota vari da kunovhotera change yavari kuti changing vari kuvhotera chii pasina shanduko yacho pasina payakanyorwa hapana pamaiudzwa hapana pamaitaurirwa kungova kutungana kwembudzi kuvhotera vanhu vasingazivi kwavakananga kwavari kuenda nekwavari kubva.
Mm-hmm. There's a comment from Clay Dube on the Ndebele page. He's saying, why don't you allow diaspora vote? You ZANU PF, but we're going to take a caller from South Africa. Hello, caller. Hello, caller. Makadi, tinokuchinga midza ipachirongwa.
Nofara, Makadi.
Aiwa, tiriwadi. Tirikuta wana nani murukupi?
Yeto chona kimbamba ndiri ku Cape Town.
Taura itinzwe tipe ifungwa dzenyu.
Ya tongokuridziro vanhu vari kumusha kuti tie vanhu vari kuno ku South Africa kuti tie tinovhoka nyika yedu. Tinozvisisa kuti karamba tiri munomu hatikwanisi kugadzirisa nyika yedu tiri kuno. Saka isusu takandoenda chese inovhota kumusha. Tokwanisa kugadzisa nyika yedu, nyika yedu yosungunuka yoita zvakanaka, kwete kuramba tiri muno tichingobatwa unhapwa tiri muno.
Aiwa, thank you so much, caller. Have a very great day. Apple, we are hearing from the caller who is saying that he wishes and is advising all those, especially Zimbabweans in South Africa, to register to vote and go and vote. He says, you know, we are in South Africa not because we want to be in South Africa, but because the situation back home is not good. So that's why he's saying, hey, we need to go and register to vote. Before we were, I took the caller, I was just reading comments from the VOA in the Ndebele page. There's Ketiwe Dube, Ketiwe Bebe, who's writing on the page saying that, yes, this is Live Talk, not in the Ndebele News. I think she was asking, she was answering somebody who was, who had written a comment, on a VOA in Ndebele. Thank you, Ketwe Bebe, and also Clay Dube, who asked the question, why don't you allow diaspora vote, you Zano people? But let's go to Mr. Jokora from the Citizens Coalition for Change, Timbonzwa, kubva kwamuri, tisati tadzokera zvakare kuna, Dr. Mavaza. Vajokora, tukona vachamisa vanga vari kuti ivo, vari kukurudzira kuti pave nerunyararo. Pashaitwa sarudzo dzegore rinouya. Munoona zvakamira sei pari zvino?
Ndoo zvagara zvichitaura President Chamisa, ndi President werunyararo, President werudo, ndi President wevanhu. Havadi zvemhirizhonga, vanotorambidza vana veZimbabwe kuti vaite mhirizhonga. Ndosaka muri kuona, even patiri kutaura nenyaya yemareforms, we have 7 key demands. Among them, you know, we talk about voter intimidation, that there shouldn't be any voter intimidation. Vote buying is also one of the demands that we are making. The issue of media reforms, that all political parties in Zimbabwe should be allowed equal access to ZBC and ZTV. We also talk about the diaspora vote, which is very key to the people that are in the diaspora. And all these are reforms that we are demanding, all the 7 key demands that we put in our document, which is called Prepare, were not addressed by Emmerson Mnangagwa in their recent cosmetic electoral reforms bill that they just passed. And we are wondering where they got the reforms that they passed. We cannot have a free and fair election when President Chamisa cannot be seen on ZTV, on ZBC. And we cannot have a free, fair, and credible election when other citizens are being disenfranchised, like the 5 million people that are outside Zimbabwe. It's a concern because President Mr. Mnangagwa, when he came to the United Nations in 2019, he said he was going to enact a reform that will allow people outside Zimbabwe to vote. We have seen that this was a lie. This is a president who is lying to citizens. He always lies.
Now, Mr. Jokora, can I just hold your thought there, please? We are coming back to you. Let's take a live caller. Hello, caller Makadi. Hello, caller. We are actually receiving live callers calling into the show, and those that are streaming with us, I know some are saying, please call us. Let's try this caller who we have called from our studios. Hello, caller. He might have dropped, but let's read a little bit what people are saying on the VOA Shona Facebook platform. There is Ngoni Munakwadi Wasu Arkuti Tete Makadi Uyeje Wishi Masuka. Please ndifone reo nda porta. Vatino fone randova eva ninge wakaisa manamba. Vatino kokera kutiva nutipei manamba. Asiva mwevari kutaura ivo kutino. Trukuda o diaspora vote. Eva mwevari pano varikutaura Richard Makuweza Arkuti Jimesuacho Junoda Nyazi ku ruling part. Varikuti ruling party, please. And you know, I know everybody wants to really chime in. There's also Veronica Jokora who's saying Mukanya Rambai Makajanya, but this is Marvelous Mklanganya who is saying, hey, have a very good night and a very great weekend here from Studio 7. And thanks to our guest, Mr. Tawanda Jokora of CCC and Dr. Masimba Mavaza of ZANU PF, and you, our callers. Let's meet again next week. We'll be right back.